makongo ari mberi atingagone kugwira aneita tikudzwe. Asinzizidza makayambuka pasina zambuko ndedzineita ukudzwe. Kwatakananga asi kwatakafamba ndekundeita ukure. It's not really what we achieve but what we overcome ndezvinoita ukudzwe. Takagunda ndezvinoita ukure. Hazvisi zvatakagona asi zvatichagona ndezvinoita ufambe.
Tender very much. Thank you, Sterik.